Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamafufu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bundo remutemo weZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidza. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupedishira.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo vetu zhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru mukuru wemauto munyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal to all Zimbabweans to cherish peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kuburikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inoti haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no mwoa enda kumhemberero idzi vaitai mapani avo vati vanotsigira bato rezanu PF. VaMapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana uzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita yekuti properties dzavanhu dziri kupazwa dzichididi, vati kuona vachipindira vachikwanisa kuseva kuti mai maproperties zviri kuti ivo vari kutachi basa ravo sevanhu vanochengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto haafaniri kuita basa ravo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisi usesangana ro MDC tinodziziva kuti mauto eZimbabwe vari professional vanoshanda vachishandira ruzhinji rwenyika. But kune ma situations where tinoona ame ichishandiswa nema politicians and those vatingafariri isusu seMDC kuti dai ame inoramba kushandiswa nema politicians. So hurumende MDC ticha make sure kuti ame aishandi nema politicians inoshandira ruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Munanyama vhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafashama emvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo zvinhu zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF, Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo anga ari muchinoi vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika, because taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa masitendi, tichapuwawo mabhazi ekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemariwo kuti mari ngawedzere kana kupuwa nemamwe mainifomu, but hapana chatichachinja, zvichiringori zvimwe chete, either kubasa kana kuti pamararamiro atiri kuita.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti Sirisiri Airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Itiri kuti chimwende munoripota zvamuri kungoona, isusu hari kwanisa kutaura zvakawanda, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kutika nemhosva dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvira mabato aanenge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza nyika, nekuti nyika yezvinoizvi mapuraizi edu haasi kuita, izvi zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndo patinopedzisa taakuona masoja pedzisira kuita dzimamudhirobhari, tinee tisingazivi kuti vari kuita mamudhirobhari, nokuti vanonge vasina kupfeka uniform, but vanoita mamudhirobhari iya, nokuti vazhinji vacho vanonge vane maaccess epfuti vachiita mamudhirobhari nepfuti. Saka unopedzisira kudaro nekuti mari yavanenge vachitambira inenge iri shoko.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova varwi verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndichokuti paold dispensation ndofunga munoyeuka zvikuru kuti pati yanga isiri kuona maoko, zvinhu zvatati tichemera. Iye zvino tane vanhu vangati tikati matemba iya tikati headman nevamo wakazotorwa vachipinzwa kuparty kuimbloiwa vakatwande but tinongoona kuti political race nokatarisa pane maoveterans akatwanda even u government tine vazhinji vari kutorwa vachipinda ma government positions kuma parastatals tine vari kutorwa vachienda kuma parastatals
achida kukwanisa kubatsa mutaurire wemauto munyika vaAlfios Makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa mune imwe onyaya nengo dzezanu PF dzinoti Senator Joseph Chirongoma navasenior Makumbe vanyadziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare mhembero dzisati dzapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chiguriwa
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obey Sithole vanoti vachange vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhirizhonga. VaSithole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa vaVictor Matema Danda vanoti MD ikaita zvemirizhonga nemusi wechishanu zvisikira moto muziso. Asi VaSithole vaudza Rachel kuti vari kuratidzira wechishanu kuti ndiyo chete nzira inoremeke mbiro remwe nyika senyunyuto.
Uro hedu kapada changosara izuva rekuti vanhu tiungane turatidzira sekutara kwatiita. Takatawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tsamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa. Musi wechishanu, mhuri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tokusangana paAfrica Unity Square nenguva dza9 tomacha murunyararo.
VaSithole, mapurisa atapindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uko?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa harisi basa rao kupindura. Mapurisa basa rao kugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them. Hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isu vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yeMDC. Saka takateedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu?
Alright, yeah, ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga atya kuti isingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kunhuri yeZimbabwe zvazvino kuti isu sevechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Saka vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba murunyararo uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanoga kuitira kuti tichange tichitora mapicture avo vanga vane mhirizhonga muchidza mutoavo nokuti isusu chatiri kutora hachinei nemhirizhonga chidanho chine runyararo mukati.
Vese vari zvokuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vaMnangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo ndizvo here zvamakaronga kuita sebato?
Dambudziko ravanhu vanenge vachitaura kudanho nderekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo. Tiripo isu pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoite zvakare mistake yekureva nhema saidzodzo. Zvinokatyamadza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbiro remutemo yeZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira. Section 59 inosi kuti kana achinge atsvuka panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetisheni.
Saji garo ewe chidiki mu MDC nutungamiru wana Nelson Chamisa, vateri rai obeis tole, vashitawara wari parunare muarare, na rei choto we Studio 7. Direct from Washington of America, VOA. Tumbotari sarika. Chikwata chemapurisa muMalaysia changa chitsvaga musikana wekuFrance ave chekuIreland chawana mutumbi wemusa uyu ndo rimwe chete atsakatika. Mapurisa emunegeri Sembililan anoti awana mutumbi wanora N. Corin uri panzviri makiromita mairi kubva muDusan nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindanet zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa. Izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Pakupera gore kubva zvamhiko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu, kotare zvemari vaMtuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika chinova chikonzero chikuru chainzi navaMnangagwa vachitsigirwa nemauto. Ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yava Robert
Mugabe upfuasa uye kumutsuridza kudyidzana nedzimwe nyika uyewo kurwisa mukuita Mnangagwa muTuli kutare zvenyanzvi nyagwara
zvanaka handizvo hazvigona kuda kandwa kuti zvinaka zvakarongwa hurumende yava naminister wainenzi ndozvinhu zviri kutoita kuti igona kumati vayo zvinorwadza kutoti kuda kuti taindaira inogo ichagadzira chari kubva chikuru chavazvinga chekuti mari yemuno varwo kuzvidzira havo asi kuti mari yemuno muZimbabwe kureta kuti uchikondora upfumi
bva gurukota rinoona nezvemari vari mumwe amirwe bato reMDC vatenda ibiti vanoti vanxuve Mnangagwa
fetu under Mtuli Ncube iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu kuti chingwa chakuita $10 inflation yako masix kwishaika tro hakuna mvura choite disaster hamfungo tatambotsapa
cheni yato ane manhu kubva muzana mitemba ichikwira zuva neNcube ichadzika muchikunguru izve vatore danho rekumbomisa instance kuburisa inflation yacho zvacho. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Ruzvidzo kuti kushayikwa kwemari zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization zvikutoti chaonzika the 50% yanga ichibotarisa operator maindikesha ari kutarisa pamwe chadzia ndezvimato
zviyu vaiti moyo vanoti vakuwedzerwa vachipa sevo vari
vehurumendetarita datum inozvi tinoona iri kusara yapanhunhu huri inoka ikwanisa kurara mwezi mumwe chete.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapi vanhu vanoda mashanu chete risane nesa izvi hurumba imwe mati iwana zvekudya. Takamirira Studio 7 muWashington D ndini Blessing Zulu.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino dzichitsigira dzimwe nengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekubudisa mashoko muMDC muNorth America vaTimothy Muringai vanoti vari kukoka munhu wese ari muAmerica nekwanisa kubatana navo zvisatori pichiti vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tukukoka hama dzese dzekuZimbabwe nyangwe iri programu yeMDC asi tukuona kuti munhu wese munyika yeZimbabwe ari kutambura hakuna fuel, hakuna chikafu, chingwa nezvakadaro daro nemararamiro upenyu unenge waoma. Saka tari tinemba vari kuAfrica Unity Square nesuwo tinenge paWashington DC paEmbassy.
Kuratidzira kwenyu kana kupindidzira kwenyu imikuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchiitwa nemusi wechishanu neemu kuZimbabwe?
Rakosha nekuti tinoda kuratidza vanhu vari kumba nesuwo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu, nekuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova accountable, ndo zvatiri kuda, sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoita kuona kuti kune huori rio. So kana tichiri
muri kuzoka kukoka vamwe vasine nebato renyu,
isi tinoratidzira zvepolitics. Hapana munzira zvezvinhu muzvipatara mazvichishayikwa, iyi inoafekta munhu wese. Saka se organization yeMDC taona zvakurudzira idzi dzose kuti hashamari ngousupporta DC, tiite ratidzira tiri paWashington DC kuti hatisi kufara nezvingerwo ari kuitwa nyika fashion yacho iri
kudzira kwenyu kumotarisira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchipo yakadi
ten kushanyaii.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu ranorth America vaTimothy Muringai vari parunhare muOhio muno maAmerica nestudio 7. Asi sachigaro vezano PF mudunhu raAmerica vaFrank Guni vanoti hava zvinobaya zvokuti MDC irika muWashington DC, asi iyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kuvaemapato ezvematoka.
Isu tinoona sezvinhu zvisina matuzira chii. Isu semusangano nehurumende tiri kuteera munhu wese, mwana wese weZimbabwe, chikuru kwenyika futi kurakidzira achida kuvaamerica vachinoratidza zvakare. Hazvina zvazvinobura kana chazvinomuritsa, uye hatinzii zviri kuitirwei. Zimbabwe inyika yerutere, tiri kuti ngatibatatei maoko tiise pfungwa pamwe chete yenyika yedu murunyararo, tichiremekedzana isu vanotonga, tichiremekedzawo avo vanopikisa. Umwe noumwe ane nzvimbo yake mukuvaka Zimbabwe, asi ngatibatanei tishande pamwe chete, kwete zvekuswera vachienda mumastreets vachizopedzisira vapisa zvinhu, vanhu kurova vanhu nekukonzera mbonga muto kutadzisa kuti vanhu vaende kumabasa, nyika iende mberi.
Asi vaguni hatisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa, munhu wese ane kodzero idzodzo, asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichitsitirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti tiive vane kodzero dzekutidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu vezano PF vari vaona kuti kuratidzira ikoko hakubudirire, imi munozviitambirawo sei?
Zimbabwe hanezano vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo. Zano haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira. Aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira, asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo, isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire, kana kuti vachipunza midziyo, kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika, kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro vezano PF mudunhu raAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC nestudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp 1202 460318. Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na8pm. Bye-bye.
Sezvo ngoedwa regai timbotadza nhasi. Zimbabwe kucherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika vaemasungagwa kumbirisa veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga munyika. Vechidiki muMDC vatungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi kuratidzira nemusi wechishanu, vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. zvino zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa zvakanga zvaipa muhurumende tikakuma kuti chanhasi anokuoneka nemufaro jonga kandemina mutungamiri nkomo.
Who is the